Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kurume 24, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Basa rekuendesa chikafu nerubatsiro kune vakawirwa nedambudziko redutu mupengo cyclone Idai kuchimanimani mudunhu reManicaland rononodzwa nekuda kwekunonoka kuvhurwa kwemigwagwa yakaparadzwa nemafashamu.
Parizvino tiri kunyanya kukonzenzeta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodzi mazhinji haachapfuurika, haachafambiki.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC muno muAmerica zvinounganidzawo mari yekubatsira vakavirwa nedambudziko redutu mupengo kumusha.
Nhasi vatamba mushe zvanga zvakakosha nhasi ndezvekuti vachipinda pamutambo uyo vanga vatarisira kuti vasakunge kuti vaende kuEgypt, saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo.
Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chinobudirira kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations 2019 kuEgypt zvichitevera kurova kwachaita Congo Brazzaville. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Basa rekuendesa chikafu nemishonga kune vakavirwa nedambudziko redutu mupengo cyclone Idai kuchimanimani mudunhu reManicaland rinonzi riri kunonotswa nekuda kwekusamira zvakanaka kwemigwagwa yemudunhu iri iyo yakaparadzwa nemafashamu. Mumiriri wechimanimani East muparamende vari nhengo yezanu PF vaJoshua Sako vanoti kutaura kudai pane mazirori azere nechikafu nezvimwe zvakaita semishonga asi haasi kukwanisa kupinda muvanhu kuti chikafu chigoverwe nekuda kwekusagadzirwa kwakaitwa migwagwa. Vasako vanoti kunyange hazvo zvikopokopo zviri kubatsira mukutakurwa kwemishonga nechikafu hazvisi kukwanisa kutakura zvinhu zvose zvakawanda pachitariswa uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro. Asi vanoti vanotenda zvikuru vagari vemudunhu mavo, avo vanoti vari kushanda zvakasimba kuvhura migwagwa yakavharwa iyi vachibatana nemamwe mapoka anosanganisira mauto nemapurisa. Vagari vemudunhu iri havasati vabuda munjodzi yemafashamu iyi zvichiteverawo chiziviso chakaitwa nehurumende chekuti vagari vari zasi kwedhamu reManyera kuvhumba vangwarire sezvo chidziro chedhamu iri chichinzi achichina kusimba nekuda kwemvura yakanaya iyi. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani ngatinzwe hurukuro yataita navasako.
Parizvino tiri kunyanya kukonzenzeta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodzi mazhinji haachapfuurika, haachafambiki. Saka tinotenda His Excellency the President vaMnangagwa nekudeclare this event as a national disaster nekuti zvakonzera kuti vakawanda vauye vana veZimbabwe, makambani aZimbabwe vauye vachibatsirana nesu kuti vanhu vedu vaone kubatsirwa paground.
Mune huwandu here hwekuti vanhu vawanikwa vafa hwasvika pakadii?
Parizvino handina namba nekuti inopota ichichinja. Kune mamwe mabodies akawanikwa kungangu zero. Zvinonzwa sekuti kwakawanikwa mamwe mabodies maviri. Kukopa tichiri kutsvaga. Tine mapurisa ari on the ground vari mubishi kutsvaga kuti tingawana here vanhu vedu. Asi tosvikira kuti vamwe vakatsikirirwa nematombo, vamwe vakaeredzwa nemvura.
Nyaya yanga ichimbonetsawo ndeyechikafu kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwana Muchangwa nekumwe kwakadaro. Vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro?
Chokwadi izvozvi ndakamira panzvimbo inonzi Silver Stream pane dispatch point pari kusvikira marori. Dambudziko rataita hombe nderekuti marodzi edu anosvika kukopa Muchangwa akaeredzwa nemvura. Asi parizvi notikushandisa ndege Air Force nedzimamwe mawewo wisha zvari kutibatsira kuti chikafu icho chitakurwe chisvike panzvimbo. Ndatobva izvozvi kunzvimbo inonzi muchadziya kukopa ndabva kuti kwaendeswa chikafu kwachikukwa kwakaendeswa chikafu mungangu machongwe nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Saka parizvino tiri kushanda neair lifting yechikafu. Tinotova nedatabase saka nzvimbo dzedu zhinji dzichawana chikafu nendege. Asi tongonamatira kuti dai mvura yarega kunaya nhasi nekuti tine marori akawanda ari pano pasilver sins akatoloadha chikafu parizvino akangomirira kuti rodhi rinobva palemonkop kusvika papikok rikavhurika. Tinokwanisa kusvika nzvimbo dzakadai nanachata, ngangu, machongwe, chizengu nekutubhari tichitenda macommunities edu kubatana kwaakaita nekuti community yekutubhari parizvino vari kushanda kuvhura rodhi rinobva kutubhari kunobuda kuchizengu. Vekwamutsvangwawo vari kushandawo community kuvhura rodhi rinobva kwamutsvangwa kunosvika kuchipinge kunonzi kugwendingwe. Veallied Timbers vari kuvhurawo rodhi rinobva kugwendingwe richinosvika pasilver stream. Ukuwo tine macontractors atsvagwa nehurumende. Tinoda kutenda kuti tina contractor muhombe apiwa basa kuti atotanga kushanda kubva kuwengezi kusvika kuskyline. Saka tine mufaro kuti at least Ministry of Transport vari kumhanya-mhanya kuidentifya macontractors kuti marodzi iwo agadzirwe chimbi chimbi. Asi tikutsvaga nzira dzatinogona kugadzirisa dzekuti fanosvika chikafu ichocho kuvanhu by road nekuti nemawandiro akaita vanhu vedu ndege hatingakwanisi kuti tifidze vanhu vese.
Tinonzwawo kuti kune zvikwata zviri kubatsirawo necounselling kana kuti kuedza kutsanangurira vagari kuti vanzwisise dambudziko iri. Zvakamirawo sei munyaya dzecounselling?
Ichokwadi, tine zvikwata zvakawanda, mavolunteers ari on the ground, recommendations of health, maprivate organizations, maNGOs vari kupinda muvanhu zveshuwa vachiita that counseling kune vanhu vedu nekuti chiitiko ichi chiitiko chinorwadza kuti unongorasikirwa nehama kana kuti nemhuri yese vanhu vakararama. Asi chimwe chinorwadza ndechekuti mamwe mabodies aasati awanikwa samunongozivawo kuti kana hama yako usati waiwana unenge usina kugadzikana muhana mako kuti dzimwe nguva mupenyu pakanderimwe dambudziko ratinaro. Asi ini chandoda kungotenda kubatana kwevana vezimbabwe padambudziko ratinaro nekuti chero corporate world nenew dispensation yatinayo taona vemabhizinesi vemakambani vachiuya vachitibatsira kusanganisira vana Doves, vana Nyaradzo, vana Coca-Cola, vana Green Fuel, Bitumen World, vana Econet Wireless. So many people have come forward to assist panguva yekutambudzika ikoko. Saka tinoda kuzvitenda kuti vanhu vabatana padambudziko irori.
Pane vamwe Honorable Sako vari kuchema kuti hapana zvikwanisiro kana kuti machinery inokodzera kuti vanhu vange vachishandisa mukununura vanhu zvekuti vari kushandisa maoko, mapiki nemafoshoro. Zvakamira sei?
Ndofunga munonzwisisa kuti nzvimbo yacho yanga isingafambiki and iko zvino sekwangu ndoziva kuti vepolisi vatova on the ground kutanga nezuro chifamba vachiita searching for mabodies. Ichokwadi zvekuti assistance kana iripo yevanogona kubatsira asi mapurisa pachawo vakasvika munzvimbo nezuro vakatotanga kubatsira. Asi nzvimbo dzinoda kubatsirwa mumajonga dzakawanda munoziva kubva kukesho valley kuenda kunonzi kuhangani kwachikukwa kubata Martin Ward kuuya kutubhari Childhood kudzika kuenda kunana muchadziya mutsvangwa Nyahode valley silver stream nzvimbo yacho yakakurisa. Saka nzvimbo dzinoda kutsvagwa dzacho dzakati wandei. Saka handingati varipo on the ground vanogona kuzvisimudza vega asi ndingangokurudzira kuti kana kuine vanoda kubatsira everyone is welcome kuuya kuti tibatsirane padambudziko ratinaro.
Vanga vari mumiriri wechimanimani East muparamende vaJoshua Sako vebato rezano PF vari parunare kwakare kuchimanimani East nestudio 7. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu reWashington DC muWashington muno muAmerica nezuro zvakaunganidzawo mari inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora iyo ichabatsira kune vakavirwa netsaona yecyclone idai. Ngatinzwei hurukuro yataita nemumwe vakaronga mutambo uyu vari nhengo yebhodhi reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti Zidna, Muzvare Masi Guramatunhu.
Mutambo wakafamba zvakanaka zvikuru. Ambassador wedu vamutembwa vanga varipo. Takanga tine vakuru vemasangano Church Apostolic Faith Missions, Way Forward in Faith Ministries nevamwe vakangodaro vanga varipo vachitikurudzira and vanhu vemunharaunda wemuZimbabwe vanga varipo wakati wandei.
Tinozva kuti chinangwa chenyu chachiri chekuunganidza mari yekunobatsira nayo kumhuri dzakawirwa netsaona yecyclone idai. Mungatudza kuti makakwanisa kuunganidza mari yakadii?
Takakwanisa kuunganidza mari inopfuura iyo, it's close to 6,000 I think. Iyezvezvi vanhu vachiri kungounza futi mari. Pane dzimwe mari dzakazouya after nedzichiri kungouya, saka at this moment we don't know how much, but we know kuti it's around $6,000. And zvingade kuti nditaurewo kuti vanhu vakanga vatopa futi mari before kuma organizations, saka imari itori pamusoro iyi yeimwe yanga yabviswa nevanhu, even iwo vakauya vacho nezuro.
Mari iyi munotarisira kuzoitumira sei kumhuri dzakawirwa netsaona dzamuri kuda kubatsira?
Tiri kushanda namukoma Freeman Chari, and kuna mukoma Freeman uko watoreza $72,000, and iri kuendeswa iwo ichishanda nemaorganization emakaona seangare online aya ePresbyterian Church nevakangodaro. Saka mari iri kuendeswa kune maorganization ari on the ground already working.
Vazhinji vanogona kunge vaine zvimwewo zvavanoda kubatsira nazvo zvisiri mari. Muri kutambira rubatsiro rwakadii?
Pari zvino hatina zvatingati tiri kutambira in terms of kutora zvinhu tizotumira kumusha, nekuti takaona kuti isusu kwatiri kunoko tiri kure, nekuti tikatora seimbatya kuti tiendese kumusha zvinotora nguva yakareba. Asi tikatumira mari vari kumusha vanokwanisa kudi kuti vatenge zvinhu vachiendesa zvino, and zvazviri immediate kuti zvinhu zviende. Saka takaona kuti mari ndo yakakodzera, asi zvisingarevi kuti izvo hatichasviki papoende kuti maybe tichazoti ngatiendesei zvinhu kumusha. Zvino zvatingangokwanisana paine vari kuda vari kuteerera vari kuda kudaro izvozvo kuti tivakolektire zvinhu vachitumira, tinokwanisa kudaro.
Vanga vari Muzvare Masi Guramatunhu, vanove nhengo yebhodhi reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, sangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, vari parunhare neStudio 7 vari muMaryland.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations runoti uwandu hwevanhu vakaurayiwa nedutu mupengo cyclone idai munyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakawirwa nedambudziko iri hwave kudarika mazana manomwe. Sangano iri rinoti pavanhu ava vanhu vanodarika mazana mana vakafa muMozambique chete. Umwe masangano anopa rubatsiro ari kutatarika kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu vanoda rubatsiro. Zvizvarwa zvemuThailand zvavhota nhasi musarudzo inonzi inzira yekudzosa utongi hwejekerere, asi iri kushoropodzwa sechiitiko chakarongwa nemutungamiri wehurumende vaPrayut Chan-o-cha senzira yekusimbisa masimba avo echiuto muutongi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
ndino mukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikura nyaya iyi yedutu mupengo yakarohwa dunhu remasvingo uyezve Manicaland rikarohwa zvekare nzvimbo dzakasiyana siyana kuMozambique uyezve kuMalawi. Dutu mpengo iri rakapunza dzimba dzakawanda uyezve rikauraya vanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu mapfumbamwe 259 kuZimbabwe. KuMozambique pari zvino hurumende yavo iri kuti pafa vanhu vanodarika mazana mana negumi 410. Svondo rapera takanzwa hurumende yava Munangagwa ichiti kutangira musi wa23 kurume kusvika nhasi musi wa24 kurume nyika yose ichange ichichema tichirangarira vanhu vakashaya kuZimbabwe vaurayiwa nedutu mupengo iri. Nechirungu vanoti 2 days of mourning. Nhasi muchirongwa ndati ndikupei imi vateereri vestudio 7 mukana wekutaura nemhuri yeZimbabwe muchipa maonero enyu pamusoro pacyclone idai. Muteereri wedu wekutanga ndiJoe Mutisi uyo ari kukapa uko kuCape Town kuSouth Africa.
Nii ndinonzwa Joel Mutisi ndiri kuBachelor Bridge kumusha but right now ndiri kuSouth Africa kuCape Town. Ndinorwadziwa zvikuru but ndinoti nedambudziko ratakawirwa naro iri Mwari ndaapindire. Tese tiri kurwadziwa zvine kuti ndiani wakashayikirwa ndiani usina kushayikirwa but tiri vamwe chete. Mwoyo yedu inorwadza sevanhu vari kuSouth Africa kudai but kubudikidza ngeiko kesho vanhu tiri kubatsirawo patinokwanisa napo.
Aiwa tinotenda zvikuru vaMutisi. Ngatiendei kune umwewo asina kudoma zita rake asi ari kuNamibia.
Makadiko atape Studio 7 tiri kuno zvedu kuNamibia uku chida kuti nenhamo kumhuri yeZimbabwe nekuburikidza nekurasikirwa nehama dzedu dziri kuchipinge nechimanimani tichikumbira kuti yeiresa nezvainazvo wedu wengatibetserane pahama dzedu idzi.
Mumwe wamuteereri wedu ari uko kuNamibia. Zvinofadza zvikuru kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumanyika akasiyana siyana zvichibatsira nenguva dzakadai. Kuno kuAmerica kuna vaFreeman Chari vakatanga GoFundMe padande mutande apo vakaunganidza mari inopfuura $71,500 madhora ekuAmerica. Mari yavakapuwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Ngatiendere mberi nechirongwa. Tinzwa umwe muteereri watinaye muchirongwa nhasi.
Ndinonzwa kurwadziwa zvizhinji kurusa nehama dzedu dzakarasikirwa noupenyu kunyika yedu yechibarirwo yekuZimbabwe. Uyezve ndinorwadziwa nevanhu vakaparadzirwa misha. Ndinongochemawo kuti vanopa vanogona napo kubatsirawo. Ngatiti kukanza tukanza tuti vane kubatsirawo hama neshamwari dzakarasikirwawo. Uyezve hurumende yedu ngaikwanisewo kumira chaizvo pakubatsira hama dzedu dzakarasikirwawo nezvunhu uyezve nehama dzedu dzakarasikirwa noupenyu vadzichengetedzewo zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru vamazhambe. Nguva ndiyo yadyanana navateereri vedu. Mabva kunzwa kuna vaJoe Mutisi vari uko kuKapa kuCape Town. Tikanzwa zvakare kubva kuna vamazhambe vari uko kuJoburg. Vatanzwa zvakare kuno umwe muteereri wedu asina kudoma zita rake ari kuNamibia. Kana muchida kutumirawo mashoko enyu titumirei WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ini pache zvangu ndipa Twitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Tisati tasvika kumagumo echirongwa ngatimbonzwai kanziyo kaGift Mahlupeko anzi Cyclone Idai waparadza musha wedu.
Mani mani inochema Jehovah Mari taparara. Nyangwe chipinge inochema Jehovah Mari taparara.
Wakauya dutu rine mvura ndokuparadza misha yedu. Wakauya dutu rine mvura ndokuparadza zvifuwo. Wakauya dutu raityisa ndokuparadza hama dzedu.
Aiwa hama dzedu manzwa akanziyo kaGift Mahlupeko anzi Cyclone Idai waparadza musha wedu. Aiwa kune avo varasikirwa nehama ndinoti nematambudziko Mwari ave nemi. Tiri kuchema pamwe chete nemi sezvizvarwa zveZimbabwe. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Chirongwa chedu chakanangana nekupurukura nyaya dzinobata vechidiki munyika. Anokuonekai nemufaro. Ini ndini Mike Hove.
Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino toenda kuna Praxidus Jeremiah weStudio 7 achitipa chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Tinogamuchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero chechiKristu. Ari kugamuchirai muchirongwa ichi ndiPraxidus Jeremiah.
Tinonzi Pastor Faith Wambiwa Dengu, ndiri kuno kuAmerica. Ndinobata ndine Faith Compassion House kuno kuAmerica, kumusha inonzi Rutendo Compassion House.
Iri kereke kana kuti isangano?
Tingati vanhu vemuno muAmerica vanosangana parunhare. Tonamata pamwe chete because hatikwanise kuungana panzvimbo one. Ndongoti vakanyanya kubata vanhu vekumusha, ndo vanonyanya kunamata nesu. Saka tinologa in, tonamata pamwe chete. Vanenge vari kuTexas, vamwe vari kuDC, vamwe vari kuMizora, munyika ino yese yeAmerica, vanhu vanofona. Tonamata pamwe chete.
Oh, vari kuZimbabwe.
Oh, vari kuZimbabwe vanosangana kuVendeza 4 kwaMuchingoma. Vamwe vacho vanoita macapacity building vachingosangana panzvimbo dzakasiyana siyana nekuti hatisati tave nechechi chaiyo yakamira. Saka hatina pekuti pakati ndopatinosangana. Tinongosangana panenge pari available nguva iyoyo.
Kumusha kwaita dambudziko remafashamu emvura akakonzerwa necyclone idai. Pane zvamuri kuitawo here imi sevekuZimbabwe vari muCalifornia?
Kuhongu. Nyaya iyi takatoikurukura nezuro. Saka tine zvatiri kuita zvatichatsvaga kuti vari kumusha vari kutungamira ndanani. Nekuda kwekutiwo takafambirawo vanhu vekuMexico nevemamwe marudzi vanga vari pabhodha vakavirwa nedambudziko. Takabva taisa nyaya yedu yekuZimbabwe mafashamu emvura. Saka tirimo mugwara rekubatsirana nevese vari kubatsira, zvisiri kuti kunamata chete.
Kurudziroi yamungape kune vekuZimbabwe panguva ino semutendi?
Ndiri kuti nini mazuva atakurarama ndiwo akataurwa mushoko raMwari kuna naMatthew namazuva ekupedzisira, hapana unogona kukombera kuti chii chaitika. Saka ndiri kuti nini kune vekuZimbabwe, nyika dzose ngatigarei takagadzirirwa, zvikuru sei kuregerera. Kana tichishumira toregerera because hauzivi kuti mangwana unofuma uriko here. Toda kutenda kuti vana mai nana baba vakashaya vanga vachitori nemapulani kuti pakupera kwegore ndinenge ndaita izvi. Vamwe baby vaitenda kunotenga nyama yekuti vabike manheru kuti rufu rwakasangana navo. Saka ndiri kuti ngativegereranei, tibatane. Ndonguva yatiri kufanirwa kubatana nekuita chinhu chimwe chete, uyezve nekutsvaga Mwari mazuva ese eupenyu hwedu. Iri dambudziko harizi rehurumende chete, but idambudziko rekuti machechi ngavapindire varatidze vanhu gwara rekushumira Mwari.
Muri kuzvionawo sei mabasa ari kubatwa neavo vatotanga kare kutumira zvinhu, kuunganidza zvinhu zviri kuendeswa ikoko kunzvimbo yakawirwa nedambudziko iri?
Munamato wedu ndewari kuti vari kugashira nevari kugamuchidzwa vacho vagonewo kutenda kune vavapa. Chechipiri ndechekuti vari kugamuchira ngavasvitse vavimbike. Mwari wavo ambovapa basa iri rekuti vaite basa guru rakadaro achavaropafadza. Ngavavimbite vagove neunyanzvi hwemwari. Tikatarisa mushoko raMwari kunana Stephen vakanga vari kumapoto, vaiti vari kumapoto ikoko vaibata basa raMwari madhimoni achibuda vanorwara vachiponeswa. Saka ndiri kuti ini kumafundisi kumadhikoni vari kushumira ushumiri hwokupa vanhu, hwokugadzika vanhu, hwokuviga vanhu, shumirai neumwari nesimba guru raMwari. Mwari vaonekwe pane zvese zvamuri kuita. Jehovha vanokuitirai nyasha zvakare. Ndimi masarudzwa nedenga kuti musangane nechiitiko chakadai. Saka denga futi riri kuvimba neni, nesuwo vari kunze tiri kuvimba neni kuti zvamabvuma kudayira kudaidzwa naMwari panguva yakadai. Mwari vachakuitirai zvakanaka.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyana, mochitipendera nemunamato.
Baba, tinokutendai neshoko renyu rinotaura kuna Timothy kuti pekutanga ndinorayira kuti vanhu vose vanyengeterere, madzimambo navose vari vakuru kuti tigare nemugariro unokudzwa pakunamata Mwari. Munamato wangu nezvara Jesu kunamatira nyika yedu yeZimbabwe, kunamatira vanotonga, kunamatira macommunity zvedu nekunamatira church mafundisi edu vari kutungamira nekuviga vanhu. Mwari vaitirei zvakanaka muvaropafadzo. Fukutai misodzi yevanochema. Mweya mutsvene tinoti ndimi moga munyaradzi. Nezvita raJesu nyaradzai vana venyu. Nezvita raJesu varopafadzei. Vari kubata basa Mwari kuti vanorwara vasina mishonga yekuva hospital. Mafundisi amapa simba ngavanamatire vanhu vapone nezvita raJesu Kristu. Anamata nekutenda. Amen.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero cheChikristu. Ave kukuonekai muchirongwa ndiPrasidis Jeremiah.
Tinotenda Prasidis Jeremiah weStudio 7 pamwe chete nechikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemawarriors chakwanisa kupa vana vezimbabwe mufaro munguva iyo nyika iri kuchema tsaona yakakonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai, zvichitevera kubudirira kwachaita kuenda kumafinary emakwikwi e2019 Africa Cup of Nations achaitirwa kuEgypt. Zimbabwe yarova Congo Brazzaville 2-0. Ngatinzwei hurukuro yataita nemuongorori wemitambo muzi wetu Adebe.
Nasi vatamba mushe zvanga zvakakosha nasi ndezvekuti vachipinda pamutambo uyo vanga vatarisira kuti vasakunde kuti vaende kuEgypt. Saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo, draw kana kuti win ndo yaizokwanisa kuti Zimbabwe inge ichienda kuEgypt. Saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo zvakuratidza kuti Zimbabwe yakupedza iri pamusoro pegroup iyoyo, group D, ine 11 points kubva ku6 games. Kuzoti DR Congo yahwinawo 1-0 ichirova Liberia. Saka DR Congo vazhinji vanoiziva nekuti DRC yakupedza iri panumber 2, saka ndeine yakuenda iyo yapedza ine 9 points. Saka pagroup iroro kwanga kune maWarriors, zvavakidzwa kuti maWarriors ndo aakuenda ari pamusoro pegroup. Kuzotevera DRC yapedza iri panumber 2.
Tichitarisa matambiro aita chikwata ichi, munotarisira here kuti chinenge chiine ramangwana rakanaka kumafinary ikoko?
Ndinogona kuti roenda rotamba zvakanaka chikwata chedu chemaWarriors, asi zvakakosha ndezvekuti tinge tichigadzirira mushe mukuenda ikoko. Tonyatsoona kuti tinovatsvagira mari inovabatsira kuti vange vachigadzirira makwikwi ava eNations Cup ikoko kuEgypt. Tinoona kuti kazhinji kazhinji tinoshaya mari yekuti tinge tichigadzira mushe mushe. Tinogara tine 1 or 2 maproblems anozomuka ipapo. Saka takatarisira kuti kunge kuchitsvagwa vanhu vanogona kubatsira chikwata chemaWarriors, iyezve vanogona kunyatsobatsira mushe mushe makampanies emuZimbabwe. Zvinoshamisira kuti unoona kana iye zvino vanga vachienda kunotamba mutambo uyu vakakosha maWarriors, taona makambani mazhinji achibvunza vanhu maprediction kumaFacebook page awo. Zvinorakidza kuti vanofarira mutambo wenavo. Dai vachikandawo mbichana kumaWarriors vanogona kuti vange vachienderera mberi.
Tanzwa kuti mutambo uyu usati watanga kune munhu wechidzimai atsikirirwawo pakutsikirirana kwaitika pakupinda munhandare akashaya. Icho kwadi here?
Hatisati tanyatsozvikonfema, asi zvekurakidza kuti chinhu chaitika ichocho. Iyezve tinoziva kuti kwanga kune maprepaid tickets.
Tinotenda muongorori wemutambo wenhabvu muzi wetu Adebe ari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chinobudirira kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuEgypt, zvichitevera kurwa kwachaita Congo Brazzaville 2-0. Naizvozvo ndokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.